ruzhinji vambokanganwa nhamo dzenyika pamwe necovid-19 vachifarira chikwata chavo icho chakarova Botswana 1-0 pamusha payo nezviro manheru ndokuwana tikiti rekuenda kumafainari eAFCON. Kwese kwese, munzira, mudzimba, pamwe nemumabasa, nyaya iri kungotaurwa nezvayo ndeyemaWarriors ayo abudirira kuenda kuAFCON mitambo isati yapera. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti Zimbabwe yaratidza kugona kwayo kuti iri pazvikwata zvikuru muAfrica.
Akubvira kutanga kwakaita tournament vakomana vakatamba zvakanaka. So far haiwa varakidza kuti haiwa panyanzvi tinokwikwidza varimo.
Zimbabwe yave nemapoints masere, mapoints mana pamusoro peBotswana neZambia uyezve mapoints matatu pasi peAlgeria. Kunyange ikarohwa neZambia, Botswana ikarohwa Algeria, zvikwata zviviri izvi hazvikwanise kusvika pamapoints ave neZimbabwe kare. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti vari kufara nezvaitwa neMaWarriors vachiti ZIFA inofanirwa kugadzirisa maitiro ayo kuitira kuti chikwata ichi chisasangane nezvimhinga mipinyi mugadziriro yekuenda kumafainari.
Kunzwa kufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti taona kuti ZIFA vachibatanidza zvinhu zvoraunzira zvinhu zvokujomera jomera zvavabatanidza kuti zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association isu tiri kufara.
Asi mumwe muteveri weMaWarriors vaProsper Chimusoro vanoti Zimbabwe haisati yapedza basa vachiti chasara kurova Zambia nekuratidza kuti ndiyo shasha yenhabvu kuchamhembe kweAfrica.
Tikuona takahwina isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and move on.
Asi manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane shuwiro yekuenda ku-2022 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yabudirira kuenda kuAFCON ichangobva kumafainari eChan.
KuChani takakwalifaya, saka tinoti tinodzokera kuAFCON toenda futi kuWorld Cup. Aya, World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia neSouth Africa munzira yekuenda ku-2022 World Cup. Sangano rinoona nezvenhabvu muAfrica reConfederation of African Football harisati razivisa kuti mitambo yeWorld Cup iyi ichapfungaidza hutsi rinhi. MaWarriors ari kusvika muHarare kubva kuBotswana na8 dzemanheru anhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.